This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kukadzi 25, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire, nichitevera zvinova zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tichitarisa nyika yeZimbabwe, tinoona kuti pava nechinono chiri kuitika muhurumende chokuita kuti mitemo yenyika ifambidzane nebumbiro reguru renyika inonzi Constitution.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichienderera mberi muZimbabwe.
Asi nhengo yePolitbureau yeZanu PF vaPaul Mangwana vanoti zveAmnesty International ndezvemugotsi matsuro.
Vanoti kuti kuda kuZimbabwe kuri nani pane muno kwakuti kuZimbabwe kwataka vanhu vavo yava kurayama nevanhu veflea market. Asi munoona kuti vanhu vanotora mazuri nani.
Nasi tichaita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana nemamiriro akaita zvinhu kunze kwenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nasi raburitsa gwaro remamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose rikati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika dzakawanda. Sangano iri rati hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu nekuvaita akafira mberi uye kudzinga zvisiri pamutemo vanhu vakagara kunzvimbo dzakaita seChingwizi uye kupurazi reManzou kuMazove, iro rinonzi riri kuda kupiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Sangano iri ratiwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vanhu vasachigaro weAfrican Union neSADC, vanofanira kuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa munyika dzose dzemuAfrica. Mukuzeya nyaya iyi, tabata chipangamazano cheAmnesty International kuchamhembe kuAfrica vaSimeon Mawanza.
Gwaro rabudiswa neAmnesty International nhasi rinorakidza ku mafambisirwo akaitwa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi pose mugore rapfuura. Iyi tichitarisa nyika yeZimbabwe, tinoona kuti pava nechinono chiri kuitika muhurumende chokuita kuti mitemo yenyika ifambidzane nebumbiro reguru renyika inonzi Constitution. Izvi zviri kukonzera kuti vanhu vazhinji vatadze kuwana kodzero dzavo dzinova dziri muDeclaration of Rights yeConstitution. Takaona kuenderera mberi kwekumbunyikidzwa kwevanhu kuti varatidzire vakasununguka, vanhu vakwanise kusangana kunyanya vaya vanonga vachida kutaura vachitarisa panonga pachitadzwa nehurumende. Tinoona kuti vakomana vechidiki vaya vanodaidzwa kunzi Occupy Africa Unity Square vakava vakashungurudzwa zvikuru, zvimwe zvacho zvichiitwa nemapurisa apo vaiedza kuratidzira vari muAfrica Unity Square. Tinoona zvezvakare kuti takatarisana nekodzero yekugara pakanaka yatinoti right to housing, kuti mugore rapfuura muZimbabwe ikodzero yakatyorwa zvikuru, kunyanya ichityorwa nemahurumende dzematunhu nzvimbo dzakaita sekunana Chitungwiza, kunana Epworth kana naimo muHarare, vanhu pavaibviswa zviri kunze kwomutemo. Bumbiro idzvare reZimbabwe rinodzivirira vanhu mukubviswa nechisimba zvisina kunge zvatsigirwa nedare redzimhosva.
Asi muchiita magwaro enyaya, munombobvunzawo here divi rehurumende kana kuti munongonyora chete musina kumbovasuma?
tinokurukura nehurumende jese dzepasi pose tichikurukura nenyaya dzekodzero dzevanhu tichivazivisawo kuti panonga pachiposhwa tichiita hurukuro idzodzo tine hurukuro dzatakagara tichingoita nehurumende yezimbabwe tichisangana nemakurukota ehurumende dzimwe nguva tichivabatisawo kushushukana kwedu seAmnesty International nenyaya yekusaza yekusaita kuti mitemo yenyika ifambirane nebumbiro guru renyika
Chipanga mazano meAmnesty International kuchamembe kuAfrica vaSimeon Mawanza vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko muzvinafundo Jonathan Moyo kuti tinzwe divi rehurumende. Asi tabata nengo yePolitbureau yeZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunzawo maoniro avo nezvegwaro iri.
Aiwa nyika ine vanhu nemitemo. Tikaregera vanhu vasingatevedzeri mitemo tinenge mhuka. Saka vanhu vane kodzero dzavo asi vane basa zvakare rokutevedzera mitemo yenyika kana mitemo uchiti haufani kungotema paunoda kungogara chero pawazvigadzika kana to enforce mitemo iyoyo hakusi kutyora kodzero yemunhu nokuti mitemo haubvumiri munhu kuti kana uchida kunodemonstrata unongomuka wongonoti nhasi ndauda kutodemonstrata unokanganisa vamwe ikavarubaita basa ravo unofanira kuzivisawo mapurisa kuti ndenge ndichiita zvakati voona kuti zvaunoda kuita hazvikonzeresere kuti zvikanganise vamwe vanoda kuitawo basa ravo vasine nedemonstration yako otherwise hakuna nyika inongobvumira kuti ingoita chero chawafunga kuita kana ukangofunga kufamba wakashama kuti nokuti ikodzero yangu yekuti ndoda kufamba ndiri nudzi usingaita izvozvo panofanira kuva nemitemowo inotaura kuti chakati chinobvumidzwa kana uchida kuita chinhu chinoitwa chakadai iwe somunhu tevedzera mitemo
asi sei masangano akadai achiramba achiburitsa magwaro akadai vamangwana ekuti muri kutyorwa kodzero dzevanhu
vakatengwa nemabritish kuti vangogarisa vachiratidza zimbabwe senyika isina mitemo vanozviziva kuti tisi nyika ine law and order asi vakatengwa kusvibisa zita rezimbabwe hapana imwe nyaya nokuti vanosponsa varungu vakatoregwa minda nesu takatora minda yedu tikati toda kuita asset our sovereignty ndevatirwisira iyoyo
avo vanga vari nhengo yePolitbureau yeZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare
Gurukota idzva rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa nezuro vakaudza Studio 7 kuti vachatsvaga rimwe purazi rekuti vagarise patsva vanhu vakabviswa kutokwe mukosi vachimbonogariswa kuchingwizi vasati vaendeswa kunwanense ranch uko kunonzi hakusi kugarika nekuti hakuna mvura uye kune zvirwere zvemalaria nyoka dziri kuruma vanhu pamwe nemabuwe zvinonzi zviri kuruma vanhu vachifa
asi vagari vekunowanense ranch vaudza Studio 7 nhasi kuti havana nguva yekupembedza ng'anga neinobata mai vachiti vaneta nekungoudzwa zvisina pundutso tabata mumwe mugari wekunowanense ranch vamilton moyo kuti tinzwe pfungwa dzavo
mashoko ari kutaurwa negurukota idzva mai Mahofa haatikashamadzi nokuti tinoziziva kuti tichiendeswa kunwanense ranch tanga tisina kuendeswa tichindopiwa nzvimbo iri permanent takanga tangovanziwa chete kuti nyika neruzhinji rwezimbabwe husaziva kuti kune vanhu vari kutambura vetokwe mukosi saka iwayo mashoko taizviziva kuti ndo zvinhu zvichatoitika nekushungurudzwa kwese kwaiitwa vanhu taingozviziva zvedu kuti haisi permanent haisi permanent place yataiswa chikonzero chinoita kuti titi haisi permanent nzvimbo inyaya yokuti hakugarike vanga vane mombe dzavanga vakaiswa kokunyuwa netsirenji vanga vachitopamba mvura kubva kuna runde zvinoreva kuti ivo zvibhorani zvavakanga vasinga zvine mvura inovava munyu vaitozviziva kuti kana zvipfuwo chaizvo hazvikodzeri kuti zvimwe mvura iyi inobva munzvimbo iyoyo haisi nzvimbo yekuti inogarika saka mashoko iwayo hatikashamadzi
asi kamanga mambopuwa mari dzekuvaka zviri kujekeswa here kuti pachaitwa sei
hatina kunge tapuwa mari dzokuvaka mari dzatakanga tapuwa ndedzecompensation yekwatakanga tabviswa kutokwe mukosi saka vanhu vapiwa mari idzodzo vanhu vakatanga kuvaka right vavaka iye zvino ndopaakuuya nyaya yekuti taakutamiswa Nao zvinoreva kuti hazvina kunyatsoitwa neurongwa chaiho. Ameno ivo minista kudadai makavabvunza kuti vanhu zvavakubva muchavabhadhara zvehere mava kuva relocate muchienda paprazinyuwani ravari kutaura iroro.
Mumwe mugari wekuno wanenzi Ranje vaMilton Moyo vari parunare kuno wanenzi kumasvingo.
Thomas Mapumo, muimbi wangu Zimbabwe, makaterera ku Studio 7.
Mapato MDC Renewal Team ne MDC notungamirwa na Welshman Ncube ayo akabatana gore rapera akaomba mubatanidzwa uye United MDC ari kutarisirwa kuita musangano ari pamwe chete kekutanga nemusi wesvondo kuBulawayo. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti musangano uyu uchapa mukana kune vana veZimbabwe vane pfungwa dzekuumba mubatanidzwa wekubvisa hurumende yeZANU-PF pachigaro kuti ashande pamwe chete. Utungamiri wemapato maviri aya ndiwo unonzi uchataura pamusangano uyu uyo uchaitirwa kuStanley Square. VaMafume vanoti vakakokawo mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira kuti vange vari pamusangano uyu. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuita musangano kuBulawayo, tichiita musangano neruzhinji rwevanhu, tichisangana navo panyaya yatakataura yekuti Zimbabwe kuti isununguke yakutoda kuti vanhu vabatane. Saka apa tiri kutanga kutaridza kuti kubatana kunogona kuitika. Tichitarisirawo kuti mamwe mapoka ese achabvumirana nesu kuti tinofanirwa kugadzira yatinoti iyo Grand Coalition, tinge tichikwanisa kusunungura vanhu mumatambudziko avawisirwa nehurumende yeudzvanyiriri yaRobert Mugabe. Saka tichange tiripo nevatungamiri vemapato awa vabatana pari zvino kuti tinge tichitaridza vanhu gwara rekuti matambudziko awa tobuda sei.
Ndivanani vari kutarisirwa kunge vachizotaura pamusangano uyu uye mune mamwe mapato ezvematongerwo enyika amakakokawo here?
Vari kufanirwa kutaura obviously maleaders eparty vana mai Holland, Professor Washman, masecretary general eparty, vakuru vakuru veprovinsi ikoko, tinanatendai biti, anayoton mangoma, Stepankomo, Gordon Moyo, mai Mativenga and so forth, vazhinji vachataura ipapo. Takabuda navo vatinofambidzana navo veCivic Society vari muBulawayo nemastudents nemaworkers achange aripo achitaurawo kufunga kwavo. Takada navo mapato akawanda vanokwanisa kuuya kuti vange vachiona kubva vekuzapu kubva nekupi vanenge vari muBulawayo. Mune mapoka akati wandei muguta iri anenge achidawo kuti tione kuti nyika iyi teisunungura sei.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa nevatungamiri vamataura ava?
Hatisi kuitapo kuti tipe imwe nhoroondo yekuti vanhu vari kuchema nei. Isusu tava kuda kupa nhoroondo yemasolution. Toda kupa nhoroondo yekuti toita sei nokuti munhu nemunhu wega ari kuziva nhamo yaakasangana nayo.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro zvinonzi paita kukandirana makobvu nematete pakati pezvikwata zviviri zvezinasu paMedia Center muHarare nhasi. Zvinonzi mutungamiri wezinasu vaGilbert Mutubuki avo vange vachida kutaura nevatori venhau vanonzi vadziviswa nevamwe vavo vachinzi vanotsigira MDC inotungamirwa navaWashman Ncube. Vanonzi varambidzwa nemunyori mukuru wesangano rezinasu vaObey Stole avo vati vaMutubuki vadaidzira musangano uyu vasina kunge vasuma vamwe.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musa kangano wakuti makateera ku Studio 7 kwa tiri kutefanyura tiri mu Washington DC mchukwensa kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumwe mukuru wevasori muAmerica ava Daniel Rosen vasungwa uye vari kupomerwa mhosva yekuda kuita zvepabonde nemwana asati abvezera. VaRosen vakabatwa mumambure emapurisa aiva inyepera kunge vana vadiki pamasaisai eInternet kuri kuda kubata vanoda kuita zvepabonde nevana vasati vabvazera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nasi vadoma amai Catherine Danani kuti vave mumiriri weAmerica kuSomalia vachiva mumiriri wekutanga kubva muna 1991. Nyaya yehondo iri muSomalia ndiyo iri kupa kuti nyika dzakawanda dzitadze kunyatsotyidzana nayo.
China inoti mumwe munyori wemunyika iyi ane makore makumi masere nemaviri vaHang Zerong avasi kuzoenda kujeri kwemakore maviri nechidimbu mushure mekunge vashora mumwe mukuru webato riri kutonga reCommunist Party vaLiu Yunshan. Asi vaZerong vakapara mhosva imweyo. Asi Zerong akapara mhosva imweyo anonzi achakandwa zvakare mutirongo.
Chikwata cheInternational Monetary Fund kana kuti IMF chapinda munyika nhasi kutanga hurukuro nehurumende, bhanga reRBZ nevakuru vakuru vemabhizimisi kuri kuedza kutsvaga nzira dzekuvandudza upfumi hwenyika pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program chakatenderanwa pakati pehurumende nebhanga guru rinokweretesa mari iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaWashington mehlomakuru vanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch.
Nyaya upfumi I think ndiyo nyaya yatibata kuti tinyatsoona kuti izvo tingafambe sei kuenda pamberi. Muchitarisa nyaya yeIMF yatinoye staff monitored program ichirongwa chakabvumirana pakati pehurumende neIMF yezvinofanirwa kunge zvichiitwa nehurumende kuti igadzirise nyaya dzemari dzavo kuitira kuti izvo IMF itange kuongorora zvakare Zimbabwe kuona kuti zvingaite here kuti vatange zvakare kuti pazvikwereti. Makatarisa iyi yatave ndiyo yatinokuti part 2. Part 1 takatoipedza kare gore rakapfuura iri uye IMF yakafara nemabudiro akaita urongwa hwacho. Saka urongwa uyu huri kuendera mberi. Asi kazhinji urongwa uyu hunoenderana maererano nekuti izvo hurumende iri kufambisa mari dzayo zvakaita sei uye nyaya dzesquirity vari kudzigadzirisa sei. Saka ndiyo nyaya iyi yakanyanyotarisirwa neIMF chaizvo chaizvo.
Asika hurumende inenge yanga yagara ichiti vamihlomakulu zvinonetsa kuzadzikisa zviri kudiwa neIMF izvi kana iyo IMF isiri kupa Zimbabwe zvimwe zvikwereti.
Hongu, nyaya yacho inotinetsei vazvino nekuti pane nyaya yekuti isu tine zvikwereti zvekuIMF zvatisina kunge takwanisa kunge tichibhadhara. Saka IMF iri kuti tikupei mari tangai magadzirisa nyaya dzatakataura. Hurumende iyoyo kuti tigadzirise nyaya iyoyo tinoda mari zvakare kuti tikwanise kuti tikutendere pamberi. Saka ndiyo nyaya iri kunetsa asi chandoda kungotaura ndichingoti izvo hurumende Ministry of Finance kunyanya yakazviita committee kuprogram yeStaff Monitored Program. Saka zvandataura kazhinji kacho makaona zvavanenge vachida zvacho inyaya dzekuti toda kuti muite nyaya dzakati panyaya yebudget yenyu, toda kuti muite nyaya dzakati panyaya yekumanaja kwamanoita nyaya dzakaita sedzesquirity, atinoti debt management. Toda kuti muite zvakati panyaya dzezvinhu zvakaita sana results based management system kuenderana nemashandiro anoita vashandi vehurumende.
Nyanzvi munyatsi zveupfumi vaWashington mehlomakulu vachitaura vari parunare muHarare.
Tichiri panyaya dzezveupfumi, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuvharwa kwebhanga reAfrasia neZuro kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakushanda kwemabhanga munyika. Afrasia yakavharwa neReserve Bank of Zimbabwe mushure mekunge yatadza kuunganidza $25 million sekuda kweRBZ. Banga iri ndere chipiri kuvharwa gore rino zvichitevera kuvharwa kweAllied Bank mwedzi wapfuura nedambudziko rekushaya mari. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo.
Mabhengi mazhinji anonzi ari kushandirwa neindigenization, tema indigenization, ari kuvharwa. Zvinoratidza kuti mutemo wacho wakagadzirwa nyika isati yagadzirira vanhu wayo. Saka zvoongoratidza zvekare kuti mabhengi echivanhu haashandisi magovernance principles anoshandiswa nana Standard Bank. Saka mutemo uyu nechido chekupa upfumi vatema chaifanwa kutanga chagadzirirwa vanhu vaite pfungwa dzekuita mabhizinesi, asi zviri kuramba.
Kuvharwa kwebhanga iri mungati zvinorevei tichitarisa kuti ndere chipiri kuvharwa gore rino nedambudziko rekushaya mari?
Chiripo ndechekuti deno varidzi vamabhanga ava nehurumende yacho inogadzira mitemo yacho vakatsvaga nzira dzokutanga vadzidziswa kuti mabhanga anoshandisa basa sei. Saka pakangoita utsinye nekuda kungotora zvinhu vasingazivi. Saka ngazvichiva chidzidzo kuti haisi yese mitemo yeindigenization kana yekugadzirisa upfumi kuvatema inoshanda kana pfungwa dzacho dzekurana business dzisati dzagadziriswa.
Iyo banking sector mungati yakamira sei pari zvino?
Haina kumira mushe nekuti mabhanga anosevenza nekuchengetedzwa kwemari neupfumi huri munyika, maindastri achisevenza vanhu vachiwana muhoro. Saka ndosaka nekune nyaya dzinonzi manonperforming loans ano kuti mabhanga haana mari nekuti upfumi hauna kumira zvakanaka. Saka hazvizoshamisi kunzwa uchinzi mabhanga mazhinji echivanhu avhara nekuti mabhanga makuru anobva kunze kwenyika capitalization yacho haibvi muno munyika, inobva kunze kwenyika.
Vari Joyce Ngwenya vanongorora zveupfumi vanga vachitaura vari parunhare naMutungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma muZimbabwe pari zvino, shiviro yavo ndeyekudzokera kune rukuvhute sezvo kumafuro manyoro kwave nhava izere mhepo. Nasi tiri kutanga nekuenda kuBotswana kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaJohn Moyo avanoti zvinhu kwavari uchiri mukwidza. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tiita zvehoticulture zvokutumbima muchitengesa mazeji neine madomasi makeroti zvese.
Muri kukwanisa here kuchengeta mhuri nemari yamuri kuwana kubva mune zvamuri kuita izvi?
Kana timbokwanisi zvedo todosvika kudzokera kumusha tonafanira kuti kumusha kuri nani.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndina vana vana, vana vari kuZimbabwe.
Ikoko kuBotswana kwamuri muri kugara kupi?
Ndiri muGaborone muri Wasesa.
Mungati imi zuva renyu rakamira sei kubvira pamunomukira kusvika rizodoka muchiita basa ramunoita iri?
Zuva rechitobhohwa chamuziti is very hot, tichishanda chomuzuva asi zvatinowana hazvibude, hatikwanisi kuchengeta mhuri. Ropisisa chaizvo tichishanda muzuva asi hatikwanisi kuchengeta mhuri, nasi zvatinowana hazvinyatsotibatsira.
Mungati imi munowana mari yakamira sei pazuva?
Pazuva ngatingoti dani, ngangoti 100 pula pazuva.
Munozonge muchitumira kumusha mari yakamira sei yekuchengeta mhuri?
Ndingati pamwanze ndopandokwanisa kungotumiravo sekuti $150.
Muri iri kugara kupi kuZimbabwe?
Muri inogara kuBulawayo.
Pari zvino munokwanisa here kumboenda muchinoona mhuri?
Muno mungagara about gore nomberechilevhen.
Saka pakamira sei pakati penyu nemudzimai?
Panonetsa chaizvo chaizvo kudoti mudzimai inombouyavo achidzokera, achiuya achidzokera, akaboya pamwe homboitavo mapizopizobo odzokera. Asi pakaoma, zvinhu zvakaoma chazvo kudoti hatimbokwanisi tokundikana kuti vana kuzvikoro anongozongori zvipereti.
Shuwiro yenyu ndeyei?
Ani shuwiro yangu ndeyekudoti dai vana vangu zvavo vanga vadzidza, nekuti ini pachangu ndatokundikana zvandakatarisa mupfenyu hwangu. Zvingodei vana vangu vanga vadzidzavo, nokuti vaimbi vakataura kuti zvatakakonewa vana vedu vanokwanisa kuzotiti. Saka dai vana vangu vanga vadzidza zvazviri nani zvazvo, ndozvandinongochema zvokuti dai vana vangu vadzidza, ini ndaona vopokugara.
Zvino pari zvino vari kudzidza here uyezve muri kukwanisa here kuvaendesa kuchikoro nemari yamuri kuita muri muBotswana?
Vana kudzidza vanodzidza vo pamwe nezvibetsedzavo nehama asi zvikwereti ndozvaizvazoti unovana kuti mwana anototi achinda kuchikoro domupa mari yetemu 1 asi kuchikoro unenge achitoowa 3 temu saka just disorder hapana kana hatopona kana order kana hope.
Ko, panyaya yemapepa hamunetse here imomo? Tinonzwa kune dzimwe nzvimbo vagari vanobva kuZimbabwe vanenge vachimbonzi makwerekwere kana vachidedzwa nemazita. Zvakamira sei muBotswana?
Botswana varipo havo vanozviitawo asi pamwe unosangana nevari naniwo zvavo vasina basa nazvo. Kuveya nyaya dzamapepa idzodzidzi, ini mapepa ndinawo, varungu vandishandira vakangondita mapepa kubva panakatanga vashandira kubva zvinezvi kusvika zvinezvi. Paanondoexpire zvinezvi aingondotasa kuti hadzite sei, ndorinyiwa here kana ndoenda kuZimbabwe. Asi ndotoona kuti kuenda kuZimbabwe futi munoti ndatobva kurinyiwa ndigosvika zvigo ndiemera kuti kuZimbabwe kwacho. Saka zvakaoma every time, unodona kuti every time unongotora nestress kuti.
Pakukudza vana apa muri kupafambisa sei tichiona kuti imi muri kuBotswana vana vari kuZimbabwe?
Panonetsa ipapo nekuti zvinoitika mani ndezvekuti zvinoitika ndezvekutoti vana unotovavonamo muchipagore unovavona kamwe kana ruviri kuita dzacho paunotaona kuti dzavana dzedzi tichinja nekuti ivo haugariri navo pamwe futi vana vanokwanisa kuswera vasina kudya zvavanongotarisawo kuti vadye. Zvatooma zvekutoti ameno kuti ndichodoti ini muri ikoko zvenyu muri nani.
Munoona remangwana renyu rakamira sei mukupeta nyaya yedu iyi? Muri kuzodzokera here kuZimbabwe?
Vanova kuti kudzokera kuZimbabwe kuri nani pane muno pakuti kuZimbabwe kwatasa vanhu vavo yava kurarama nevanhu veflea market asi unonoona kuti vanhu vavaya vane vachitomara vanotorama zviri nani nokuti indi kaenda kuZimbabwe ndo vanhu vandotokumira ndipoma ndidzokere Botswana inde ndisina ende futi vanhu vane vana kuZimbabwe voona kuti vamwe havatomborina zvikwereti kuzvikoro asi tiri kuno kuBotswana ndisine zvikwereti kuvana vedu kuZimbabwe. Unoona kuti zviri nani ngoendawo kuZimbabwe ndongonotsvagawo pangu pandiomiravo ndichingotengesa nokuti munombosana zvatoramba.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana vaJohn Moyo vachitaura vari kuBotswana kwakare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mashoko eAmnesty International ekuti hurumende iri kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, makadiko Blessing naJonga, ndokumbirawo mundikwazisirewo mudzimai wangu Evelyn Mashiri muri yekwaMazorodze yese iri kuGokwe nekumasvingo wenyu Nyasha Mazorodze.
Mumwe munyori anoti, makadiva mushamarari, ndini Mahwekwe paGweru. Muri kuita basa varume, ndikwazisirewo mukoma wangu Tafadzwa, tatenda na Simbarashe na Baba Sophie.
Mumwanotiwo makadii wakadii Jonga, werengai tsamba yangu basa munogona varume, tiudzei chokwadi, tapera nekungoroverwa musagi. Ndini Matthew Aaron kuBotswana.
Makadii Jonga na Blessing, basa munogona, ndimhoreserewo mhuri yose yekwaSato muZimbabwe yose. Ndiri kuBorodale West, munyori haana kutipa zita rake.
Mumwe anotiwo, hai Jonga and Blay, muri sei? Munogona basa varume, keep it up. Zvinhu zvakasunga muno ikoko kuAmerica, mabasa anowanika here? Ndokumbirawo muti murosere amai vangu vari kwaGutu, kurasa nehama dzangu dzose dzekwaChagonda. Moresaiwo maclassmates angu andakadzidza nawo muna 2009 kwaGumindoga. Ndopedzisirawo nemurume wangu Mukanya nevamwe vose vanondiziva. Ndinofara zvikuru mukaverenga tsamba yangu. Ndini Mamoyo Chagonda.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinokurudzirai kuti murambe muchitumira tsambambozha dzenyu kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichienderera mberi muZimbabwe.
Asi nhengo yepolitibhuro yeZANU-PF vaPaul Mangwana vanoti zveAmnesty International zviri mugotsi matsuro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuvharwa-vharwa kwoitwa mabhanga muratidzo yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande na Jonga.